Magwana nakanaka watereri tinosangana zvekare magwana ni anasi uri musi wemuvhuro chikunguru 8/2019 makaterera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Chirongwa ichi chiri kubuda live pa Facebook page yedu izvozvi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Gurukota rinoona nezvemari naGavana weReserve Bank of Zimbabwe nemukuru weZimbabwe National Chamber of Commerce nhasi vachange vachiziya danho rehurumende rekurambidza kushandiswa kwemari dzekunze. Sangano rinomirira varairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ratangidza zvekare kubvunza nekuronga nenhengo dzaro pamusoro pekuramwa mabasa. United States inosimudza mukombe weWorld Cup munhabvu yevanhukadzi. Tichaedza kukuunzirai zvamuri kuona zvamuri kutaura patiri paFacebook page yedu yeVOA Shona. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Gurukota rinoona nezvemari vaMthuli Ncube naGavana weReserve Bank of Zimbabwe vaJohn Mangudla vachange vakabatana nemukuru weZimbabwe National Chamber of Commerce vaChris Mugaga kuziya danho rehurumende rekuti munyika mushandiswe dhora remuZimbabwe chete kwete dzimwe mari dzakaita semapula, maranzi nemadhora ekuAmerica. Musangano uyu uri kuitwa paCrest Hotel muHarare. Vanyuve vakati kuita izvi kwaizvo pakuti mitengo yezvinhu iderere asi mitengo yezvinhu iri kuramba ichiwedzerwa. Vemabhizimisi vanoti havana kunge vasumwa nezvedanho rehurumende iri. Mamwe magweta nevanopikisa vakatoenda kumatare vachipikisa mutemo wehurumende wekuti vanhu vashandise mari yemaRTGS dollars chete. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu West Studio 7 abata vamugaga.
Ya hurukuro iripo ukatarisa idare rekuda kuongorora mutemo wakaiswa panyuwani masimba anenge ane mutungamiri wenyika iri kunzi Statutory Instrument 142/2019. Iri nyaya yekuda kuongorora iyo mari chai babwe yairi kuti iyo ndiyo yaya kutora mahano ekunge ichiunza munyika ino. Imari yekuti ichatambirwa here nevashandirwi, ichatambirwa here nevemabhizimisi? Ihurumende kana ichiunza mutemo wakadai hondo inenge iripo ndeyekuti vangani vagadzirira kutora mari yeZimbabwe inova mari yakanyangarika mugore ra2008 chikonzero chichienderana nekungora kwanga kwaita upfumi hwenyika hwamunoziva.
Saka imi sevemabhizimisi makatambira sei urongwa hwekuti pangoshandiswe mari yemaRTGS? Pane zvamaona kusvika pari zvino, mungati zviri kufamba here?
Isusu sevemabhizimisi nyaya yemari iyo yeZimbabwe dhora yaunzwa iyi hatiringati nyaya hondo yakurisa. Chikonzero chiri chokuti ndofunga munorangarira kuti kubvira chaiko chaiko muna gore raOctobha rinova gore rapera iro 2018, nhafu pamwe chete nemafungiro airatidza kuti hurumende iroda kuunza mari yemunyika muno yakanga yatovapo. Nditogora kutotaura isisu tichiti mabhizimisi anga akutoshandisa mari yemuno, ndo mari yanga yawanda kakaitwa ipiwa vachiitwa nyaya dzemari yemumafoni mumutare nedzimwe mari dzaishandiswa dzemabhotino dzamunoziya. Saka kuunzwa kwaita mari yetingati isusu yazounzwa pamutemo kuti hatichabvumiri mari yezora, hatichabvumiri mapaundi, mapula nemamari dzezimwe kunze dzinenguro dzawava naChinese yuani, chokwadi chiripo ndechekuti zvatsikirira mufungo wevazhinji varo mabhizimisi vakudetseka pakuita kudheda dheda kwemeno pamwe chete nekuya kwatingati kutapuriranwa tikaziva kwekuti vanhu vari kuneseka. Saka hurumende ichazosvikepi ichiramba yakadaro? Haisizowedzera here nekupurinda mari yakawanda? Chikonzero chiri chokuti vanhu vari kuti hakutorina mari yacho yemuno iri kuwanikwa kuti vanhu vashandise kutenga mumashopu.
Hurumende yanga ichitiyo yanga ichida kuti imi vemabhizimisi mukwanise kuwana mari kubva kumabhanga mozotenga zvinhu kwete kuenda kunotsvaga pamusika mutema. Mari iri kuwanika here kumabhanga?
Mabhanga ndiwe nini kana chiti bhanga, vanhu vanofunga kuti bhanga kudai mhuka yakavakwako ndoko ichingozvimirira yoga. Chinoita kuti bhanga rinzii bhanga vanhu vemabhizimisi, vanhu vezvevashandirwa vanonzi lebha, Eurumende ndo varidzwe mabhanga. Ndekuti amutona mamwe mabhanga atina munomunika. Mabhanga anotonzi ano varidzwawo eurumende chaiyo. So inyaya yekuda kutemedza nekutakudzira hotingati isusu kudukwa dukwa hwekungotukirirana nyaya dzemabhanga. Inyaya inofanira kupiswa zvikuru bhoze. Kunyangoti ava vasina kushanduka mukufunga kwavo vanenge nyanya. Iwo vanogona kunge vane hoti yekuda kuramba vachikuti mabhanga. Mari haisi kuwanikwa. Tikodzero isiri kuwanikwa ndicho kuti hondi yanga ripo munyika inenge iri kuti hatisi kuuyana nematariro amuri kuitaurremo hwezvidhora rechienzanisa nemari yanga iri muno. Saka tikataurira kuti hurumende ikangobvisa maoko ayo pasimba rinova reUSD ndiona mari iyo inowanika. Asi hatisi chinoitika mukuvira kwezuva nekukumuka kunoita vanhu. Inyaya ichatobvota kuti vanhu vaite kunanaira kufamba kwerwaizi chaiko kunzodiwa ipapo. Haumuki uchingoti zvinhu zvatonaka.
Totarisawo nyaya yekushomeka kwemagetsi. Muri kushanda sei maindustry?
Iyo nyaya inotoridamba wadamba. Mukatarisa zviri kuitika panyaya yegwenya chairo chairo ndofunga muri kutenda kuti uchimuka mambakwedza chaiko chaiko madzidzi asati atobveka kana matendere. Zvinji reZimbabwe riri kusangana nenyaya yekuti hakutorina rinenge rangu varima. Wobvapo richingonobira kunosvika pakutosvika pakuenda kunopinda mumagota mumanhanga kana vana vanonosvika pakunopinda muhozi pasina kana kunyarasvika. Iyoyo hondo hombe yekuti imo mumasekitori medu imomo kuti utange kuda kubika chuno kuti ude kuti nda kupedzera chakati muchaita ukwerekwere hwekunyanya kundikana nenyaya dzedhizeri ramuri kuziva tiyo mafuta edhizeri acho ndeimwe hondo isiri kuwanika. Saka ndiri kunyepa zvangu nyaya iyo inondidambura mbabvu chaiyo chaiyo. Kana muchiziva kurwa kunoita nzokuya kuya chinenge chichipitirirwa ipapo uswa ende uswa na veZimbabwe vatambura panyaya iyo.
Mukuru weZimbabwe National Chamber of Commerce vaChris Mugaga vange vari parunare muHarare na Blessing Zulu weStudio 7. Sangano rinomirira varairidzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe nezuro rakaita musangano wedunhu reNcisa rikabuda nechibvumirano chekuti hapana kudzokera shure panyaya yokurwira miyoro yavo yakakwana kubva kuhurumende. Mutungamiriri wesangano iri vaObed Masaraure vaudza Studio 7 kuti musangano uyo wakaitirwa kuFilavus makabvumirana kuti varairidzi varonge kuramwa mabasa kana hurumende ikasakurumidza kuteerera zvido zvavo zvikuru sei kuti mari yavo yemihoro ienzaniswe nedhora rekuAmerica. Tabata vamasaraure kuti tinzwe nezvenyaya iyi.
Nhengo dzatu dzasangana kuIncisa panzvimbo inonzi Filabus dzichionesana maringe nenyaya dzekampeini yedu yekurwira mari dzekuti dzatinotambira dziwedzere uyezve kuti dzikwanise kubatana kugadzira maleadership structures emudistrict imomo unove urongwa hwatiri kuekerera nawo mumadistrict ese emuZimbabwe.
Chabuda mumusangano uyu ndechipi?
Chisungo chabudiwa paIncisa ndechekuti hatisi kufanirwa kuti tii kumashure panyaya yekuwira kuti tipuwe mari inokwana kuchengeta mhuri dzedu. INcisa yataura kuti ngatipei patisasvika pakuramwa mabasa. Vachikurudzira kuti tipinde mumasiti topanogara kumaokwava mutini tichida mari yedu. Taenderera mberi kunewa madistrict tichinzwawo pfungwa dzavo. INcisa yaenderera mberi ikasarudza utungamiriri wayo inosanganisira ichepese pavo mutsva anonzi Muzare ana Achida achange achizoti aitungamirira urongwa hwese hwemudistrict imomo uyo avangodisi kuita neurongwa hweatuzi mumakozi ekisenari mudistrict renji.
Mataura ane nyaya yekuti zvimwe zvatenderanamwa ndizvokuronga kumboramwa mabasa, pana mazuva here atarwa? Pana madates atenderanamwa here?
Havana kupa mazuva nekuti izvi kuchiri kunzwa pfungwa nyika yose. Saka tinenge tichingorekodha zvavataura mazuva tichazenge takufunga tapedza kunzwa pfungwa dzemunhu wose mumadistrict ese ari munyika.
Ko hurumende zvayakati iyo mari yekunze haichabvumidzwa kushandiswa munyika, imi misangano renyu richiti rinoda kubhadharwa nemari yekunze, munozvifambisa sei papapa?
Hurumende iri kuda kuti tiparadzirwe income yedu, tiparadzirwe maservisi yese yatatinawo, tiparadzirwe mapension yedu nekubvisa mari yekunze. Hatina udokwa dokwa hwakanyanya hwemari yekunze, asi ndo yega chinhu chinobatika. Tirikwanisa kutambirwa nemushandi, achikwanisa kudya, achikwanisa kuwanawo zvikwanisiro zvinodiwa kuti ararame semunhu. Saka isu tinoramba tichiti chiro vakati haita kutengerwe isi ngaiti masalari edu ngangora akangapikwa nemaunited states dollars position kana isiri mhosva isati tida kutenga nawo kana tikange tinzi taakupiwe tikupiwa 500 US bankrate nhasi iriziri pa 1-10 davachiti mu5000 RTGS aki pamudziwo yokuti vanhu vakwanise kutenga vakwanise kurarama nekuti mazvinga tetenga zvichemene zviri kuuya ari maimport ende maimport ese mapurize acho ari bedi ari kutekwa zvichienderana nemarese anenge ariko saka tinongozvisisi masalaries edu ngaramba ari $3,000 kana vachizotipa madomestic carens inenge iri kuchienderana nerate inenge iripo nekuti masalaries negotiation angaitwa zuva nezuva pachinja rate muungano kuti vaitike musangano wechinzichini zvinhu zvasiyaka rikareita kuburikana toramba tichingochinja chinja zvichienderana nezviri pamaketi nguva iyo.
Sei muchifunga kuti hurumende ichakuteererai?
Hurumende inofanira kuti iteerera nekuti basa rehurumende nderekuita zvido zvevanhu kana vachinge hurumende ikati yakutadza kuita zvido zvevanhu aii rehurumende saka isu tine chiyimbo chikuru chemutoyatyasika pakutiteerera nekuti vanhu vose vari kusvika vachiwedzera pakubatana panyaya dzatokutaura yakatukana sevarairidzi vakaimboridza kutiteerera unoona sekuti taatisina kuita groundwork yakasimba rwendo kunoro groundwork yataita tirikuona kuti patinoripedza uroko hwatinawo tisange taanezwira katisimbei kubva kuruzhinji rwevadzidzisi vemuzimbabwe zvichaita kuti vatimari vateerera nhuna dzedu tizogadzirisa.
Chii chamakuita kubva pano?
Tikumhanyidzana kuenda kuenda kumadistricts akasiyana siyana kuti tikurumidze kupedzisa madistricts ose pakati pevhiki pino ino tichatoita mamadistricts nevictoria falls tichange tichienda kunana urungwe vanhu tine madistricts akamuvuso ndorinokusvika kusesani tinofanira kunge takwanisa kuita mamwe madistricts mashanu tichiita urongwa humwe chete hwatanga tichiita painzizi tinoda kuti tiite nechinzichinzi kuti tipedze madistricts ese ari muzimbabwe tisati tatanga kuparura chirongwa chekuratidzira chinotera.
Ava vanga vari mutungamiriri weAtus vaObert Masaraure vari parunare neStudio 7. Mumwe mutevedzeri webato rinopikisa reMDC vatendai biti vanoti mimwe mitemo iri kudzikwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachishandisa masimba avanopiwa nePresidential Measures Act inotyora bumbiro remutemo. Vabiti vanotiwo kushandisa mastatutory instrument kuri kuitwa negurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube kutyora bumbiro remutemo sezvo kusingaremekedze dare reparamende. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvemutemo vaZiyambi Ziyambi kuti tinzwe divi ravo asi sezvo nharimbozha yavo yange isingadayirwi. Mukozeya nyaya iyi tabata vabiti.
Ya, chekutanga ndechekuti Mnangagwa ane tsika yekutonga nemapresidential emergency powers, mapresidential decrees. Mapresidential decrees ari kunze kwemutemo, bumbiro remutemo, bumbiro remutemo rwedu muSection 134(1)A rinotaura kuti parliament haisi yakadelegeta its primary law making role. In other words, there is only one chamber inogadzira mutemo, iParliament. We have challenged that act muma tarezi mosho. So we hope that a court soon will pronounce on the legality of the presidential temporary measures act. So there are three or four court applications in respect of which we have challenged the presidential temporary measures act. Remember, mabond notes are introduced when the presidential temporary measures act. Remember, statutory instrument 133 of 2019, yaka introduce a new monetary policy yekutita ne a controlled exchange rate yaka introduced ne presidential temporary measures act. So we are tired of Mnangagwa's abuse of the presidential temporary measures act. Chaurisa ku parliament topedzerana ku parliament and I'm quite sure the parliamentary legal committee icha reject mutemo uyu. E amendment iri kudiwa iyi ya amendment isiri zvakare pamutemo pa constitution.
Ko chii chaizvo chisiri pamutemo kana tichitarisa iro bhiri rekusafambiswa kwemari zvakanaka kana kuti money laundering?
Mutemo waMnangagwa ndewekuti kana paine mbavha ende mbavha dzakawanda and we all want corruption to be fought, titaurire kuti chinhu ichi wakachiona kupi. But the constitution is very clear. The constitution says you are innocent until proven guilty. Two, you've got the right to remain silent. So the owners in the past state could be E.T. Iwewe tukuzoni wakaba, and wakaba so. Therefore, we are taking. But the minute we shift the onus, the responsibility, proof, kuna accused person, kuna suspect, katone problem, atifuna criminal justice system. Next time, chango chinja, muteme ya criminal law, chongo ti, ayo waka ponda munu, chifta nangura wai usina kuponda munu. So this is a fundamental infraction on due process. Yemutemo, it's a fundamental infraction on my principles, a rule of law. That's why we will fight it as MDC.
Asi mukadaro, azizora tizere, sekunge musurudaguti vanvarugita uori vasungwe.
Let's make it very clear. Let's fight corruption, but you don't fight corruption in this way that Mnangagwa is trying to do it. You fight corruption by you yourself being transparent.
Vatendai biti, vangwari parunare muharare. Tombo tarisa ziruma pepa nao anasi. Muherald mune nyaya pamsoro pemaza na mashanu evanu muzimbabwe varimu chirongwa chekushandisa mishonga mitsva yekudzivirira utachiona hwe HIV. Mukroniko mune nyaya yemusika mukuru wakaumbwa nezuro unonzi African Continental Free Trade Area uyo uchatanga kushanda muna 2020. Mu Newsday mune nyaya pamsoro pava Paul Kagame vakaudza va Emmerson Mnangagwa kuti vatange vawirirana nevanhu vemu Zimbabwe vasati vaedza kutaurirana nevekunze kwenyika. Daily News rinoti kanzuri yeguta reHarare iri kuda kukwidza mari inobhadharwa pakuchengeta vafi nezvikamu makumi matanhatu nezviviri kubva muzana kana kuti 62%. NewZimbabwe.com ine nyaya yenzou shanu dzakawanikwa dzakafa muHwange National Park zvichifungirwa kuti dzakaurawa nemuchetura wecyanide. Tombo tarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Africa inonzi yatarisana nekugadzikana uye nekubudirira mushure menyika zhinji dzasainirana chibvumirano chekutengeserana pakati penyika dzemuAfrica. Chibvumirano ichi chakatora makore gumi nemanomwe ehurukuro uye chinonzi kana chikabudirira chichasimudzira upfumi hwenyika idzi nezvikamu makumi matanhatu kubva muzana kana kuti 60%. Eritrea ndiyo yega nyika iri mubatanidzwa weAfrican Union isina kusaina chibvumirano ichi. Vapoteri muLibya vari kuramba kudya vachiti vanoda kubudiswa munyika iyi mushure mekunge vapoteri makumi mashanu vaurawa nemabhombi akakuvadzawo zana nemakumi matatu evapoteri. Kuramba kudya uku kwave nemazuva matatu uye kwakatanga mushure mokudonedzwa kwemabhombi mukati mekamba inogara vapoteri vanoita mazana matanhatu. Muchikamu chino chinotarisa zviri kuitika muAmerica. Chikwata chenhabvu chevanhukadzi veAmerica nezviro chakasimudza mukombe weWorld Cup mushure mokukunda chikwata cheNetherlands nezvibodzwa zviviri. America yakasvika kumafinari ekutamba neNetherlands mushure mokukunda Sweden, Spain, France neEngland. Anofarira nhabvu tafadzwa mujanja anogara mudunhu reOklahoma audza Studio 7 kuti chikwata chevanhukadzi cheAmerica chakatamba zvinofadza mumakwikwi ese eWorld Cup iyi zvekuti chakasimudzira kufarirwa kwenhabvu yevanhukadzi pasi pose. Munjanja ati matambiro avakaita uye kusimudza mukombe kechina zvinosimbisa chichemo chavo chekuti vabhadharwe mari yakafanana neinobhadharwa vatambi venhabvu vechirume avo vasati vambosimudza mukombe weWorld Cup nanhasi wese. Tabata vamujaja kuti tinzwe maonero avo.
Taona mutambo nemufaro chaizvo. United States women's team wangu wakitamba versus Netherlands. Saka anu, wangori mtambo wangoka, wangori very competitive. But hata tanaki tochose kunyanya kuti wakadwe USA wa win.
Shamanya soona chakufadza impa mtambo uyu ndechipi?
I think chandifadza ndechekuti wakadwe weku Netherlands. Vakupi zana ne wakadwe ku America. Wanyato kuwapa a challenge yange yakasimba. Nekuti historically wakadzi especially World Cup inoyi wakadzi weku United States wagara wari kumwisa magoal first half, but for the first time you see the game in wakadzi weAmerica hawana kumwisa a goal during the first half, zvichireva kuti wakadzi weNetherlands wanyatso kuwakwikwidza and zvabva zvagadzirira kuti tive nesecond half yanga yakasimba chaizvo.
Kana makatarisa penalty yokutanga, munoona sekuti apa zvafambiswa zvakanaka here? Pane kugunun'una kungave kwabuda pazviri?
Zvakudipenda nekuti munhu unenge uri kudivi ripi netimu. Asi ndichiona hangu just from mutambo webhora. Pane technology inonzi video assisted refereeing. Inobatsira kuti kana paine panenge paitika chinhu, mareferee akubvumidzwa mazuva ano kuti regai timboone paTV kuti ichokwadi here chataaridzira vhidhiyo iyi, kana kuti pamwe tashaisha kuona uyezve pamwe tingangobva taaridzira kuti pamwe pane penalty kana kuti haisi penalty. Saka ndoona kuti zvinounza fene mugame rebhora, nekuti kana iri penalty munhu ndaapiwe penalty. Asiwo kuona vanotsoropodzana neiyo video assisted refereeing vachitaura kuti aiwa mutambo webhora wagara uri natural sport, zvekunza mavhidhiyo zvaakushaisha mutambo webhora. Asi ndichitarisa hangu kuti reUnited States it was a fair decision, yanga yaitwa incorrect yazogadziriswa zvichibva zvazobatsira vakadzi veAmerica kuti vapiwe penalty iyo yavamwisa goal bhora ravo rekutanga.
Kana makatarisa mafambiro aita World Cup yevanhu vechikadzi, munoona sekuti mafambiro yaita nefinary zvinobatsira here kusimudzira mutambo wevanhukadzi wenhabvu kusvika pane chimwe chinhano?
Ndinoona kuti World Cup zvainoita World Cup yemadzimai iri kusimudzira bhora especially kumadzimai. Ndinodaro nekuti nguva yeWorld Cup yebhora ndo nguva imwe chete yekuti vanhu vepasi rese vanoungana vachimboonawo madzimai achitamba bhora. Tikati dzikei kudzasi kuclub level inonzi maclub ebhora, havazi vanhu vakawanda vanotomboziva maclub anotamba madzimai. Ariko maclub but vanhu havatarisi mitambo iyi. Saka ndoona kuti World Cup inosimudzira awareness nekuzikanwa kwemutambo webhora revakadzi.
Chimwe chinhu chiri kutaurwa nevatambi vechidzimai ava ndechekuti vanoda kubhadharwawo mari yakafanana neinotambirisiwa vanhu vechirume vanotambira chikwata chenational team. Munopaona sei?
Ini ndinobvumirana nazvo. Handioni kuti panofanira kuita musiyano wemari inobhadharwa varume venational team nemadzimai enational team. Tichida kutozvitarisisa, vakadzi veUnited States Women's National Soccer Team waenda ku5 consecutive World Cup and they have won 4 World Cup. And so tikatarisa kuvarume, last World Cup havana kuenda, wakatadza kuqualifya, uyewo havana World Cup yavati wambohwina. Saka zvingave here zvinhu zvatingati zviri sei kuti varume ava vari kupiwa mari yakawanda asi hapana chavati waunzwa patafura nemutambo webhora.
Chizvarwa cheZimbabwe chinofarira zvikuru mutambo wenhabvu. Tafadzwa Munjanja ari parunare kuOklahoma neStudio 7. Iko zvino regai timbotarisa zvamuri kutinyorera paFacebook page yedu izvo zvichiri pano. Nelson Rua anoti hurumende inoda kuita target vavengi vayo nokuvatorera zvinhu zvavo vachinzi vakaba. Ndofunga zvinoenderana nezvakataurwa zvokuti vanogona kungomisa vanhu vachivasecha vachidini vachidini. McDonald Chirimuta anoti vabiti vanoziva mutemo pamwe chete na Festive Nyeketa vari kurumbidza vabiti. Ricardo Maketo ari kuti ndinokukwadzisai pamwe chete na Tonga Nai Sia Chikuyu na Disciple Gilson Madanire vanoti morosawo vashamarari vekunoku VOA. Bernard Gahadza na Courage Mutobaya vari muSouth Africa vanoti vanesu muchirongwa. Fraser Nathan anoti morosawo zvekare. Festive Nyeketa ari kutaura pamusoro pekusabatwa zvakanaka kwechikwata chevasikana chenetball. McDonald Chirimuta na Evanice Gatawa vanorumbidza mashoko ataurwa navatendai BT.
Ndazomere kurira kasiya pano watakundo kushira
watakundo
dianu watunga mira dianu wafunga nati chenesera nzira
chenesera nzira
hazitetende nyama
ayo
sunotetemba pakati pehana
pakati peha
chokuita pano
apana
kungo mira mere ya mangwana
mere ya mangwana
munotipudzire ndapanurwa kamo ndaiwa munotipudzire kunandira iyo
Gurukota rinoona nezvemari naGavana weReserve Bank of Zimbabwe nemukuru weZimbabwe National Chamber of Commerce nati vatangi vachizviya danho rehurumende rekurambidza kushandiswa kwemari dzekunze. Sangano rinomirira varayiridzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ratangidza kubvunza nekuronga nenhengo dzaro pamusoro pekuramwa mabasa zvekare. United States nezuro yakakunda Netherlands ndezvibodzwa zviviri mumutambo wenhabvu yavanhukadzi ikasumudza mukombe weWorld Cup kuFrance. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndiri Tano Nakawande ndichiti mosara zvakanaka.
Ndiyamudze.